vagutu vanoradzwa kuti vanga vachidawo vabiti vachiradzwa kuti vanga vachidawo but zvinhu zvatiri kugadzirisa kuno kuMDC zvinhu zvatiri kugadzirisa muAlliance macho kuti tione kuti candidate anenge ari ani chandinoona chino chakakonzera izvozvo iclose iri muAlliance agreement clause number 3 inotaura iyo kuti bato rakasimba muarea imwe naimwe ndiro rinofielda macandidates asi chinhu chatiri kukurukura nezvacho kuMDC leadership pamwe chete nekualliance leadership inyaya yatiri kukurukura nezvayo kuti tikwanise kuigadzirisa.
Mambotaura navagutu here nenyaya yacho?
Hongu, ndakataura navo uyezve acting president Mudzuri wakataura navo zvakare vakati ivo vakanga vatarisa alliance agreement iyoyo section 3 subsection c iyoyo vakafunga kuti vanokodzera kuti vange vachiita candidate saka zvinhu zvatiri kugadzirisa mualliance nekupati kwacho.
Kune mamwe maconstituents wo here nenyaya yakaita seiyi?
Maconstituents iyoyo akawanda, kune maprovinces nemadistricts mazhinji ane zvokutaura panyaya yedistribution yakanegoshiyetiwa iyoyo saka hongu pane vanhu vazhinji vari kutaura nezvazvo.
Munofunga kuti muchazvigadzirisa sei?
Chatinonyanya kuda isu especially ndichitaura ndakamirira MDCT tinowanzoda kuti vanhu vari muarea ndo vanofanira kusarudza nhengo yavo yeparliament kana kuti kanzela.
Takatarisa kuMDCT pachayo, nyaya yemavice presidents matatu iri kufamba zvakanaka here?
Mavice president matatu hongu, tina vice president Kupe, vice president Mudzuri pamwe chete na vice president Chamisa. Aripo ma vice president iwayo ari matatu hongu.
Ko tinonzwa kuti amai Kupe havasi kuenda kune mimwe misangano, pane zviri kunetsa?
Nyaya iripo zvayo, handisi kuona chinonetsa nekuti pamisangano miviri yavasakwasa kuenda vakapa zvikonzero zvacho. Musangano wekutanga vakapa zvikonzero, wechipiri chikonzero chacho handina kuchinzwa. Asi ndiregai nditi kana paine zvinonetsa isu seMDC tinenge tichida kuzvigadzirisa isu semhuri imwe chete.